mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 December 2023 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yaZANU-PF yakaponda muzvare MoBlessing Ali. ZANU-PF inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya. Chirwere chemalaria choraya vanhu vakawanda munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vanoti kuwanikwa kwaPius Jamba anova nhengo yaZANU-PF aine mhosva yokuponda nhengo yebato ravo MoBlessing Ali chidzidzo kune vanoda kuponda vamwe nezvematongerwo enyika kuti hazvina pundutso. Muzvare Ali vakapondwa kunyatsime gore rapera. Mutongi wedare reHigh Court Amai Esther Muremba vakati painge paine umbowo hwakasimba hwekurovera Jamba uye vakati vachamupa chirango chake musi wa3 zvita.
Isusu tinofunga kuti izvi zvinhu zvakanaka chose kuti uyu akaponda Blessing Ali abatwa nemhosva nematare edzimhosva dzenyika. Tinoti isusu ngazvirambe zvakadaro. Vazhinji vane mhosva idzodzo variko kumatare mwasiri kumatare mwasati vasungwa vanofanira kuti vabatwe vaface justice yenyika yeZimbabwe nekuyambirawo ruzhinji nerudhende renyika kuti nhau yekuponda vanhu nekurova vanhu ine murayiro. Ine mubayiro, mubayiro wacho ijere, mubayiro wacho kusungwa. Saka tinoramba tichiudza vanhu tichikurudzira vanhu ngavasiye nyaya dzemhirizhonga ndava chigumo chacho vachadzamara vava kumajere.
Tinoona kuti zvakatora nguva kuti Pius Jamba asungwe, zvikatora zvenguva zvokuti kuti aendeswe kumatare awanikwa aine mhosva. Muna kumbofunga here kuti kuda pamwe tavari kuchengetedzwa kuprotektwa nebato reZANU-PF?
Vanogona kuzama kumudzivirira kana kumuprotekta asi hazvina zvazvinobatsira. Dava mhosva ingozi, unogona kuprotektwa mhosva irovi. Ogona kuprotekwa, oprotekwa asi umwe musi unobatwa chete. Zvaitika kuna vaJamba vabatwa nhasi vabatwa nemurayiro wemutemo wenyika. Ndozvatiri kuramba tichitsunya vamwe vake dzeve kuti musauraya vanhu, musabvuma kuitiswa zvemhirizhonga nemapolitisheni. Ndava musi waunosungwa kana kuti ngozi painokuwira uchange uri wega kumba kwako nemhuri yako.
Saka iko zvino takatarisa mberi munotarisira kuti zvifambisei?
Tinotarisira kuti nyaya dzekusungwa kwevanhu vanouraya vanhu nevanorova vanhu nyaya dzematongerwo enyika vamwe vacho vakabuda pamavhidhiyo tichivaona vachida kuzama kuabdakta honorable Ngadziore wekuyouth akabatwa pavhidhiyo asati abatwa nevamwe vakauraya Bishop Tapfumanei Masai vari kungofamba mastreets vanozikanwa. Ndo vataa kutarisira kuti tiise pressure sebato nedzimwe nhengo dzinodzimirira dzemaNGOs tichimeka shuwa kuti vanhu ivavo vabatwa vaenda pasi pemutemo vatongwa mutongo unoenderana nemhosva dzavakapara.
Saka vamukwananzi, munoti kuvatsigiri vebato renyu pamusoro pekuwanikwa kwaPius Jamba ane mhosva?
Isusu tinoramba tichiti kuvatsigiri vedu vanofanira kuramba vakatsigira bato redu reCCC rinotungamirirwa naadvocate Nelson Chamisa. Ndava ibato riri pamutemo, harisi bato rakabhaniwa kanzi risingatendedzwi munyika. Ibato riri pamutemo, rinozikanwa, riri recognized, rakakwikwidza sarudzo rikatohwina. Saka haisi mhosva kusapota bato raunoda, kunyanyanyanya kusapota bato reCCC, haisi mhosva. Vari kuuraya vanhu vachabatwa chete, vari kubatwa, tiri kuzviona vari kubatwa. Mutemo unofanira kuti utedzerwe, vanhu vadzivirirwe kubva mumhondi nezvigebengo zvinenge zvichishandisa politics kuda kupara mhosva.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa RCCC vaPrimes Mukwananzi vari parunhare neStudio 7. Asi vachipindura mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vanoti mutongo uyu unoratidzawo kuti havapindire pane zviri kuitika mumatare kana mukushanda kwemapurisa.
Isu sebato reZANU PF tinofara tichinzwa kuti mhuri yekwaAli yawana kuzvinyaradza mwoyo ichiona kutongwa kwemunhu anenge akabatwa nemhosva yekuponda hama yavo. Isu seZANU PF mutungamiri wedu vamunangagwa anogara vachitaura ivo kuti havatidi mhirizhonga, tinoda runyararo, tinoda kubatana semhuri yeZimbabwe. Ngatingotorai ichi chitiko sedzidziso kuti vakuru veopposition havanei neupenyu kwevanhu vanenge vapondwa, asi tavanongotsvaka kusvibisa zita renyika nekusvibisa mazita evamwe. Havanei nekuti pane mhuri dzinenge dzichirwadziwa, vanongoti ivo solong zvavo zvavanoda zvaita zvokuti vafambe kumapepanhau vachitaura mashoko akawanda wanda. Asi izvo zvinoratidza kuti mapurisa ari kuita basa ravo, matare ari kuita basa ravo. Vanopara mhosva, hakuna munhu anonzi anopara mhosva achisiva munyika yeZimbabwe. Izvi zvinobva zvaburisa pachena kuti hatina mashoko ekunyaya patinenge tichitaura, patinenge tichitaura kuti Zimbabwe inyika ine kuzvitonga kuzere, ine kuremekedzwa kwemutemo.
Tichiri panyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice.
Uyu anonzi Pius Jamba uyu angane mhosva yakaita yokuuraya muBlessing Allen nekupamba. Ende zvinhu zvokuti dai mutongo wanga uya nepamwe taizokashamadza, but zvaitika kudare rezimhosva izvi zvinhu zvatachingoexpecta, sezvo kuriko kunofanwa kuchitongwa nyaya idzi kuchizopowo mukana wekuti paoneke pavhenekwe dzimwe yatingati evidence yazoisa kuti azobatwa nemhosva.
Vazhinji vanga vachifunga kuti kuda pamwe vaPius Jamba vari kuprotektwa neZANU PF. Munoona sokuti mune chokwadi munyaya iyi takatarisa zvakabuda mudare nezuro?
Ndoona sekuti vanhu vanenge vachitaura zvakadaro vanenge vanewo maonero avo nekuda kwokubatwa kwakaitwa nyaya iyi, especially kuinzwa kwakaitwa vaJamba wacho kumatare dzimhosva. Pakaabdaktwa muBlessing Allen, pakaita kunyunyuta, pakaita kuchema kubva kuhama nevamwe vakasiyana siyana kuti onai munhu anonzi Pius uyo apamba muBlessing Allen. Endi pakaita mazuva akati kuti haasina kusungwa, ende paakasungwa kwacho zvinhu zvacho zvasinganyatsokubuda zvakanaka kuti achatongwa here, haasi kutongwa here. Saka papasina transparency, saka vanhu vanonge vachitaurawo maonero avo yayo kuti kuda aiprotektwa neZANU PF vanenge vasina kuti rasikei zvamuchose. But chatakuona manje chaitizoitika kumatare dzimhosva kuita yatingati umbowo wanga uri pachena, uri pachekerere. Ende nezvimwewo zvakazoonekwawo zvakabudiswa nevachuchisi zvazoisa kuti vaPius Jamba vazobahwa pasina mhosva, zvichiiswa neevidence yake yapamberi pematare.
Vamasiye, kana makatarisa zvakaitika sezvamataura imimi kuti zvakatora nguva kuti asungwe, zvikatora zvenguva kuti apinzwe mumatare, kunonoka uku ndo zvinoitika nguva dzose here, kana kuti nyaya yavaJamba yakasiyana nedzimwe nyaya dzatakaona?
Nyaya yaJamba yanga yakasiyana nekuti ivo vanga vari munhu ainzi angari munhu weZANU PF. And muBlessing Allen sezvatoziva angari member yeCCC. Saka zvakaitika apa zvanga zviri zvatagara zvinguona zvokuti kana pachingoimvovha nyaya inongoita senge iri kurekera kumatungire zvematungiro enyika, tinoona mapurisa achiita drag yatingati kuda kunonotsa zvunhu. But izvi zvataona manje zvatagarawo futi tichiona ndezvokuti kana nyayawo yakasvika yakabatwawo zvakanaka kumatare neatingati maprosecutor, tinoonera kuti inozobuda semabudira ataita. Saka kubatwa kwakaitwa nyaya iyi kubva kwokutanga nekuzosvika patasvika apa, ndoona senge zvinhu zvasingafa kuchiona atingati justice delivery system yedu, nekuti inenge ichiaffecta atingati mavictims emacrimes yaya akaita semeda akaita sema abductions nema victims ema political you know violence akaita sia zvinova zvisinga pi confidence mu yatinga judicial system yedu kana mu mapolisa edu kuti vanokwanisa kuprotecta munhu wese here muZimbabwe kana zvinhu zvakadai sezvaitika
secretary norwira kodzero dzevanhu munotarisira chipanyaya iyi takatarisa mberi kwatiri kuenda uko
panyaya iyi tichaona kuti bozi nyaya iyi iko zvino kwaya kuchienda kwakuchienda kuno pachirungu yatingadzi mamitigating nema aggravating think my arguments zvinoreva kuti pachaita futi nguva ichapinda mudare pavanenge vachiita sowo kuti iyo nyaya yakamboitika sei pane here zvimwe zvinhu zvinokwanisa kurerutsa here mutongo wavajambwa kana kuti usimbe but nemaitikira akaita nyaya ya more blessing early yokuti akabatwa akazoonekwa asina mutumbi yakakwana akachekwa izvinhu zvatinotarisira kuti kudadare rinogona kuita kutsamwa nazvo zvinhu zvakadaro ichizopawo futi mutongo wekuti kana pakazoitawo zvake anongada kuda kutora upenyu nematoriro akaita vajambayo zvinova zviri zvinhu zvisingafauri kuitika saka muZimbabwe muchiri nei yatinoti death penalty so pare zvino hatisiziva kuti vachuchisi vachada kuisa here iyoyo kuti mutongo uyu unzi uye uri death penalty kana vachaiswa mutongo wekuti vajambo vagare muchizarira kwenguva yakareba sereke but zvichangozouya kumberi uku tingotarisira kuti dare rinofa kukachikamadzika kushamisiwa kana kutsamwa nezvakaitika izvi ichizopawo mutongo wakasimba
gweta rinowirirwa kodzero dzevanhu vakenned masiye vari parunhare kutexas nestudio 7 rimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe rinoti rinotsigira mashoko akataurwa nomutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro ekuti varayiridzi vanoita zveuori vanofanirwa kutorerwa magwaro avo ebasa vandoro vakati bazi rezvedzidzo riri kuronga zvirango zvakawanda zvokushandisa pavadzidzisi vanoita zveuori mutungamiri weatus vaobert masaraure vaudza studio 7 kuti vave nemakore mazhinji vachikurudzira bazi rezvedzidzo kuti rirwise uori hwavari kuona mumahofisi ebazi iri
nyaya yecorruption inyaya yatagara tichiramba makore nemakore tichiti uori hwakashata hatihudi hatihudi huitwe chero nani zvake asi vo varayiridzi corruption dzavanoita dzinowanikwa paizvo vanenge vangori vanhu vane choko dzavo nezvishomashoma zvekushandisa zvisingatokwani zvavainazvo kumabasa corruption zhinji iri kuitika kumusoro ndokuri kugara kwabiwa mari asi pane nyaya yavataura inobata mwoyo yedu yeteacher professional council
ndeipi nyaya iyi vamasaraure
tinoona hurumende yatopinda mumodhi yekuti teacher professional council inoisirwa kupanicha maticha uye inenge ichitongoregulatwa negovernment teacher professional council yatiri kuda isu yatichiramba tichipusha ichange ichiranwa nevarayiridzi vaipa muenzaniso wemalaw society law society hairanwe nehurumende hairanwe nemaemployers inoranwa nemalawyer saka ndomaitiro atichange tichiita kuvarayiridzi mastandards iwayo yekuisa corruption tinoaisa zvechokwadi nekuti tinoiramba tine mamwe mastandards atinenge tichiisa akasanganisira kuti mari inopiwa tisha anonzi professional imari rate yepaour pamastandards tinenge tichiseta as a council kuti hakuna murayiridzi achazoshanda achitambira mari iri less than mari yakati rate yepaour sezvinongoitawo magweta avakapa semuenzaniso asi mukachizotarisa tichitawo maconditions ekuti munhu professional teacher anotarisirwa kugara mumba yakaita sei anotarisirwa kunge achiwana zvikwanisiro zvakaita sei saka tichange teacher professional council hatisi kuzoirega ichiita chinhu chekushungurudza varayiridzi ichafanirwa kunge iri structure inotosumudzira raramo yevarayiridzi ichiita kuti vashande basa ravo zvakanaka asi maconditions avo akavanakirwa zvakare
mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti 250 vakafa nechirwere chemalaria munyika yose. Bazi iri rinoti pari zvino vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 150,000 vakabatwa nechirwere ichi. Hurumende inoti matunhu eManicaland neMashonaland Central ndiwo ane chirwere ichi kupfuura mamwe ose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Simpiso Ranga kuti tunze zvizhinji.
Vahwande, chandingataura ndechekuti malaria chirwere chakatekeshera muZimbabwe chinobata munzvimbo dzakati wandei dzakaita sekunana Mutoko, vana Murehwa, Masvingo, zvekuti tingatoti mamwe mabhuku anotiwo half yepopulation yemuZimbabwe inogara munzvimbo dzine malaria. Chandingataura ndechekuti inowanza kunyanya kuwanda nguva yekunaya kwemvura, sekwataa kuenda uku, nokuti mamosquitos anotransmita malaria ndo paanenge ari kuwanda. And inokonzeresa ndufu nekurwara kuvanhu vakati wandei, especially madzimai akazvitakura nevana.
Matara pamusoro penzvimbo dzinowanzoita malaria, nzvimbo idzi dzinenge dzakaita sedzipi? Chii chinenge chakaita chakasiyana munzvimbo dzakaita saidzi kunofarirwa nechirwere ichi?
Chinonyanya kukonzera kuti malaria iwande munzvimbo idzodzo inyaya yeclimate kana yematemperatures, uyezve nyaya yekutakashira kwemvura yokuti iyo mamosquitos akwanise kubereka achiwanda munzvimbo idzodzo. Saka ndo saka nzvimbo dzakaita sekunana Murehwa nana Mutoko dzichizowanda idzo malaria outbreaks.
Kana munhu abatwa nechirwere ichi, chii chatinoona paari?
Munhu anenge abata chirwere chemalaria avawande anoita masymptoms anosanganisira kupisa kwemuviri, kupisa nekutonhorwa kana tinoti machills, kwoita kubanda kwemusoro maheadaches, kwoita zveatinoti myalgias kana kuti kurwadziwa muviri wese mamuscles, nekungoshaya simba. Ndo mamwe masymptoms anokwanisa kusanganikwa nawo nemunhu ane malaria.
Kana munhu ane chirwere ichi ari kumba, ari kumusha, chavangaite chii kuti murwere asanyanyisa?
Chinonge chakudiwa vawande kukurumidza kuonekwa kuzvipatara, kumakliniki, kuti paitwe investigation inosanganisira obviously kutora history yekunzwisisa kuti chatanga masymptoms akatanga rini, kwoitazve malaboratory tests atinoti masmears kuti zvionekwe kuti imalaria here zvechokwadi, nokuti zvimwewo zvirwere zvinokwanisa kuita masymptoms akafanana naiwayo. Saka chinenge chichidiwa kukurumidza kuona vana chiremba nana mukoti, uyezve kukurumidza kuiswa pamushonga kana malaria yawanikwa.
Kana vanhu vari pamusha kana kuti kumusha kwavo, chavangaita chii kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi?
Chavangaita vahwande ndechekuti kana vaya vanonge vachifamba kunzvimbo dzakawanda malaria, vanenge vachifanira kutora yatinoti prophylaxis yekuzvidzivirira kubatwa kwemalaria. And izvi zvinosanganisira mishonga yavanokwanisa kutora ahead of time. Zvozoita zvekuti kana vava kunzvimbo idzodzo vanofanira kuramba vachitora prophylaxis iya, uyezve voita kuzvidzivirira kunosanganisira mamosquito net anenge akatritwa kuti vasaita mamosquito bites akawanda, uyezve kupfeka nhumbi dzinenge dzinokavha muviri wese kuminimiza kupararira kwechirwere. Chavangaitazve ndezvekuti kana muri pari padzimba paya, vameke shua kuti hapaite mvura yakangozara around pamba ipapo, nokuti ndo zvinozoita kuti mamosquitos abereke ipapo. Saka vamwe vanoshandisa mainsecticide kuvaparadzira munzvimbo idzodzo dzinenge dzine mvura around the house.
Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simpiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina nestudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani, pasi bisirina pana kumatana nokawande mamukasei, mamukasei. Ya ini yangu iri pana vari kumacha zuva nezuva, vari kumacha zuva nezuva. Tichiti kodzero dzemadzimai ngapajekeswe ipapo. Kodzero dzemadzimai ya dziri kuwandisa, madzimai anobasa akupfurikidza mwero. Mhiri zvanga yemudzimba haichaperi, mhiri zvanga yemudzimba haichaperi. Handichatora ngusita rangu, asi hurumende ngaipaone ipapo, ngaipaone. Kusinzi zvakabvira kutaurwa iyo gender based violence, gender based violence iri kutowedzera. Bhozi madzimai masimba ari kupuwa ari kupfurikidza, ari kupfurikidza mwero kuti haachatoremekedzi kuzoti pane munhu uzomurume, zvitenge murume uchiro chisina basa. Saka anoda kubatsirwa ipapo madzimai.
Mungadi, mungadi kustudio 7. Aiwa isusu tiri nani. Nhau yevana iyi yakaoma, nhau yevanasikana. Muzimbabwe hapana bachi zvekumbozi kudii, kunyange iyo shamwari yemwanasikana kushanda kwaro basa rachina hatina chatiri kumboona. Nekuti vanhu vemuzimbabwe vanongonyarara, vakadzi vari kutoshungurudzwa zvakanyanya, vanasikana zvichishungurudzwa zvakanyanya usingaendi kuzvikoro, asi pasina chambomuka, pasina chabatsira. Vanasisa vangu kumusha kwari kushungurudzwa munesu mevanhukadzi, asi hapana chiri kumboitikaba, hapana kana ari kumbovabatsira, vari kutongoshungurudzwa zvakadaro. Zvakaoma, kani vanhu vanotyira upenyu hwavo zvakanyanya kutotya kuti kana tikada kudaiso baba wepanext do anozotidaiso. Zvakaoma.
Mangwanani akanaka pastudio 7, vanangoma Jonga, vanangoma Wandi, vanangoma Blessing, vanangoma Zininga, vana Sisi Mavi. Ndokumbirawo mundibvunzirewo kuti ko ICC ichiriko here? Ko kana iriko vari kunyarirei? Tatenda angu.
Pastudio 7, maswera sei, maswera sei. Ndikafara kana mukandiburitsirawo audio yangu. Muri kutaura naMulambo paJoburg paFree State. Ndinotaura pamusana pemurume anonzi Simba Mavaso. Uyo murume uyo zvandaura hazvina kana musoro, zvekuti kwanzi kana ukange watuka purezidhendi, kana ukange watora zvinhu zviri against purezidhendi, mutemo unoita kuti usungwe. Ko ivo vanhu vezanupf zvivarivo vasingasungwi, kuchingosungwa vecc chete chete nevamwe vemapato anopikisa. Zvinoreva izvo here kuti ndiyo demokrasi? Nekuti demokrasi inoti chero munhu ari free kutaura zvanoda, freedom of expression iriko, munhu ari free kutaura zvanoda. Kana achinge achiona mutungamiriri wenyika asingatongi nyika zvakanaka, vanhu vanotaura zvavanoda vachishoropodza. Saka ivo vava kuti kwanzi vanhu ngavasungwe kana vachishoropodza mutungamiriri wenyika. Haisiriyo demokrasi iyoyo. Vasimba Mavaza avo vanoda kurapwa. Tinoona sekuti njere dzavo hadzitori zvakanaka, pane zvavakadyiswa nesanupf. Tatenda nemulambo paFree State paJoburg.
Makadi zvenyu vaJonga kandemiri. Inini ndinoona sekuti kugara kwaJobo Scala mujere, zanupf yao ndiwo mabasa ayo ekuda kudzvanyirira vanhu nekubata vanhu kunge nhapwa, because munhu wese ane kodzero yekubvisa chibatiso, vamwe vachipiwa mabheu vachibuda, but iyo vanongorambirwa nekuti vanoziva kuti vada kuvashungurudza chete ndonyaya ingoripo bhosi vane vachiziva kuti vanenge vane maonero avo vanenge vachiona kuti hurumende iripo haisi kutonga zvakanaka saka muchiona vachingoita zveutsinye ZANU PF yagara ndo mabasa ayo ende haimborege utsinye kuzamara ichinge yapedza zvainoda ichishungurudza vanhu nekuponda vanhu ichipamba vanhu ichiita zvainoda nemabasa ezani yayo ndotenda zvavo
makadiko makadiko mhuri yezimbabwe ndinoda kutenda zvikuru drama riri kuitwa muzanu pf chandinongokumbira vanhu vezimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu ezimbabwe pamberi nemi mauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yakuitwa zvavanoda vana munangagwa neshamwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvi usaita izvi iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiye akadaro mauto rambai makadzvanya rambai makadzvanya rambai makadzvanyisa munangagwa ane utsinye nekabhineti yake yose makadiko makadiko mhuri yezimbabwe ndinoda kutenda zvikuru drama riri kuitwa muzanu pf chandinongokumbira vanhu vezimbabwe ndechekuti mauto edu ngatimirei nawo mauto edu isusu ezimbabwe pamberi nemi mauto simbi dzesando dzenyu mauto rambai makadzvanya nyika yakuitwa zvavanoda vana munangagwa neshamwari dzake chiwenga takambomutaurira chiwenga usaita izvi usaita izvi iko zvino izvi manje akuitwa bhora manje chiwenga kana akazhamba musiye akadaro mauto rambai makadzvanya rambai makadzvanya rambai makadzvanyisa munangagwa ane utsinye nekabhineti yake yose
iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vanopfuura makumi mana nevanomwe kana kuti 47 vakafa zvichitevera mafashanyo emvura akaitika mushure mekunaya kwemvura zhinji munzvimbo yemanyara kumaodzanyemba kwetanzania mvura zhinji yakanaya ichikonzerwa neEl Nino yakauraya mazana nemazana evanhu mukenya nomusomalia masvondo atangopfuura vanonunura vari panjodzi muindonesia vanoti vakawana vanhu gumi nemumwe vakafa zvichitevera kututuma kwakaita gomo remarapi kana kuti volcano munyika yeindonesia mutauriro wehurumende anoti vanhu vatatu vakararama njodzi iyi vakawanikwa vari padyo nemitumbi yevamwe vavo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bato rinopikisa recitizens coalition for change rotambira kubatwa nemhosva kwenhengo yezanu pf yakaponda muzvare moblessing ali zanu pf inoti mutongo uyu unoratidza kuti haipindire mukutongwa kwenyaya chirwere chemalaria chouraya vanhu vakawanda munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko macris gande nenhau dzeisindepele